Vachairi ava vanoti mapurisa ari kuvabvunza zvinhu zvakawanda zvinosanganisira magwaro ekufambisa dzimotokari, muchero wemota, mavhiri emotokari pamwe nekuona kuti motokari dzatakura vanhu vakakodzera. Vamwe vanoti izvi zviri kupesana nechivimbiso chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakatora chigaro vachivimbisa kuti vachabvisa mapurisa mumigwagwa. VaIshmael Togarira vanoti kuwanda kwemapurisa mumigwagwa chiratidzo chekuti vari kuda kuita zveuori.
Chandinoona ini ivo vari kuda zvokuenda murodhi roa ivo vanoita zvokuenda murodhi zvinova zvavakarambidzwa zvikonzera bongozozo rakanga richigoitika mumazuva apfuurayo. Saka vari kuda kudzoka pfungwa dzavo nemaoperations avo vari kuda kuenda murodhi vashona. So ndokunyanya kuwanda kwavari kuita kuwanikwa mumakona.
Vatogarira vanoti mapurisa anenge ave kuita basa remapurisa ekanzuru.
Mapurisa vanofanira kunge vasiri maenemies public. Vanofanira kuuya kuvanhu voonzwa maproblem ari kuwanikwa muvanhu, because end up result munozoona kuti kuwanikwa kwavanozoita kuwanda mustreet vanongopedzisira vakushanda basa remunicipality police operation yekudzinga vanhu vari kutengesa mavenda and so on. Iri nyaya yekuti vanopedzisira vakupuhwa chouviri manje munhu asara achidi achitengesa. Saka vanopedzisira vawanda kuuya murodhimo.
Mumwe mutyairi vaInnocent Mugijima vanoti mapurisa emumigwagwa anofanirwa kuchinjwa votora vamwe vavanodzidzisa, kwete mapurisa akare anoziva uori hwavaiita munguva yakare.
Vese vangati kutsvakiko vese vakuzvira vatoa hapana ari stret kubekwanio vese vanofanira kutobva vese vesiwaoanyowa.
VaMugijima vanoti mapurisa ave kufamba munzvimbo dzinogara veruzhinji vachibata motokari dzinenge dzisina zvinhu zvakakwana.
Munda kugadzema unotamira moda mulocation samuchatizira bat vabuya munanagadzema munhu wechigedhegedhe chako kuenda kugaraji usvika ubatiwa sagaraji uenda ukaisimudzaere moda uda kuenda kugaraji.
Asi mumwe mutyairi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Big Dara anoti zviri kuita mapurisa zvakanaka sezvo kuwanda kwavo kuchidzivisa kuparwa kwemhosva.
Inoti zvavari kutoita izvozvo nezvamwe zvakuitika zviri nani, asi nyaya yari kunoita mai ndeyekuti mapurisa edu vari kumira mumakoridos nepasi pemiti zvokuti vanenge vasiri visible kumatransporters. Whereas isusu tiri kuti mapurisa vanofanira kunge vachipurisa munhu kuti asapare mhosva anenge achiona visibility yechi emapurisa.
Big Dara anoti mapurisa anofanirwa kuwandira munogara vanhu sezvo vanhu vave kubirwa zvakanyanya nekuda kwekuoma kuri kuita zvinhu munyika.
Uye zvemapurisa edu akuwandira murodhi sezvaaiita kare uku vanhu kumalocation vachibirwa. Uku vanhu vari kutorerwa mari kuno nemapurisa mutaun niko vari kufamba kwese mamotarist. Uku kumba kwavasiya kusina vanhu kune mbavha dzavakutotenderera. Saka yakumbira kuti mapurisa akawanda ngaarege kuwandira murodhi, ngavawandire kulocation kuri kuparwa mhosva dzakanyanyisa kuitira kuti isu zvatinoshanda zvacho zvine mafurutso.
Mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaClemens Mabwazara vanoti mapurisa vakadzidzisa vatyairi gore rapera vachivaudza zvinodikanwa kuti motokari dzishandiswe kutakura vanhu, nokudaro yave nguva yekusunga vose vanotyora mitemo yemumigwagwa. Vatyairi vanoti mapurisa haafanirwe kunge achiita zvekuvahwandira, asi kuti vabude pachena uye kuti vape vatyairi vanowanikwa vaine mhosva nguva yekubhadhara, kwete kumanikidza kuti vabhadharwe pamugwagwa. Dare repamusoro rakatombopa mutongo wekuti vatyairi vanowanikwa vaine mhosva vapiwe nguva yekubhadhara. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndine Arthur Chigoriwa.